zviripo apa ndezvekuti wanga wari suppose kugara pasi tichitaurirana. Tine bato rinotaura nemashandiro anoita washandi nekuti wanopuwa mubairo wakaita sei nezvimwe zvinodhitemana makonditions avo. Iyoyo nhanho iyoyo haina kuperewedza ende isi tiri kutokanukawo kuti kuwana vanokanda mapadza pasi pakati pendima zvinhu zvisina kunyatsokutsetsenurwa zvinofamba sei.
Asika ivo vari kuti zvavari kuita zviri pamutemo nekuti vakakupai mavhiki maviri sezvinodiwa pamutemo.
Hazvisiri pamutemo, mavhiki mairi anongokaunda chete kana pakadeclarewa deadlock when process yacho yese yakaitwa exhaust. Noti kuti mavhiki mairi wangotaura kuti tine zvichemo zvakati totichiendai zvichemo zvinotaurwa mudare. Wadaidzwa kaakairi kuti wauye kudare rinotaurwa izvozvo, hawana kuuya.
Nyika dzose pasi rino kusanganisa kana kuno kuAmerica vana chiremba vese vari kunzi vange vari pabasa nenyaya yekuda kutyira chirwere cheibhola, nyika haisi munjodzi here?
Ini ndiri kutoona kuti maramiro awo ndeone waya huwa not yet professional na kuti wagozoziva kuti mutemo hautenderi no proper professional anoramwa basa. Wanga angoenda on go slow nyaya yawo ichitaurwa noti kuramba basa.